Nice Nation.
Oh yeah, 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 yeah.
No limits.
Come on, you baby.
Paya pa wakatema muti ukatindowa na mimvuri kune imwe miti uchangofuratira mvura yakanaya futi chava chishamiso chitsiga watova omuti tatova simuti rine masanzu simuti rine masanzu tatova simuti rine masanzu chitsiga chava simuti rine masanzu nokuti pa wakatema waisatura mafemo kusaziva chinokanganwa idemo wafamba nguva Mvura echirimo ndiyo yakakudza michero saka andichatuka vanoti trust nobody Samson na Delilah vakazodi kuiswa njema dzemoyo andichadi chakambokupa simba redemo payachi tatova simuti rine masanzu simuti rine masanzu tatova simuti rine masanzu chitsiga chava simuti rine masanzu michero ichatorwa nevamwe voshora Wachijga poguta, wekawa sebora Nangenda kupa, mukana wekutora Bati nasi chiterera, samba yanda nyora Naka saranda kada ikana, shaa Naka ngenda kupa mkana, shaa Naka ngenda touta, mama Kutichushuo changu kuwaka, mshaa Tatuwa simutiri ne masanzu Simutiri ne masanzu Tatova simutiri ne masanzu Chitsiga chava simutiri ne masanzu Nokuti pa wakatema waisatura mafemo Kusaziva chinokanganwa idemo Pafamba nguva mvura echirimo Ndiyo yakakudza michero saka andichatuka vanoti trust nobody Samson na Delilah vakazodi Kuiswa njema dzemoyo andichadi Chakambokupa simba redemo payachi